manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 2 2019 nguva dzava 7 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dziparamende vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu
Nengo dzedare reparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mbiri rekuroorana dzisati dzatendera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji.
Ndira vanasa vanetsaona nandiri driver saizvi zvasandadzokera kubasa. Ndinotongochengetwa namukoma. Muri chibatsirwa namukoma zvese. Chechokwadi hapana vachatichauya.
Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna nyamavhuvhu gore rapera vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende bazi rezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika rinoti harina kufara nekutemerwa zvirango kwakaitwa vaAnselem namo Sanyatwe pamwe nemudzimai wavo amai Chido Machona Sanyatwe nehurumende yeAmerica Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisise zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriage bill dzisati dzatenderera nenyika dzichinzwa pfungwa dzeveruzhinji Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
Nengo dzekomiti dzeparamende dzinoona nezvemutemo pamwe nezvemadzimai dzaita musangano muHarare nhasi dzichiongorora zviri mubhiri rezvewanano kana kuti marriages bill imwe nengo yekomiti yeparamende inoona nezvemutemo uye vari mumiriri wemutare central vainnocent gonese vaudza studio 7 kuti musangano wanhasi wanga wakanangana nekuti nengo dzeparamende dzinyatsonzwisa zviri mubhiri iri dzisati dzaenda kunonzwa pfungwa dzeveruzhinji vagonese vati pane zvakawanda zvanga zvichitaurwa nemaererano nebhiri iri zvisiri zvechokwadi sezvo vanhu vasati vanzwisisa zviri kutaurwa nebhiri iri
chinangwa chemusangano wanhasi ndechekuti vana mazvikokota vobatsirana nenhengo dziparamende vachivataurira kuti mutemo uripo pari zvino wakamira sei pamusana pekuroorana nekuroorwa kwevanhu nekuti chii chiri mubumbiro guru renyika inova constitution yedu zvakare kuti mutemo uchange uri kuzouya pamberi pedare reparamende uri kutaura nezvei saka izvi zvanhasi ndezvekuti vadare nhengo dzeparamende dzifundiswe dzichiudzwa zviri kutaurwa maringe nezviri mumutemo uri kuda kuunzwa usati wamutemo
agonese vati bhiri iri riri kukoshesawo nyaya yekuti vana vasaroorwe vasati vasvika zera rekuroora kana kuroorwa pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu
nyaya dzekuti vanhu varoorwe vachiri vadiki dzinova dzechild marriage mutemo uri kuti aiwa izvi ngazviraswe zvichienderera mberi ani zvakanangana nezviri mubumbiro guru renyika chimwe zvechirimo ndechekuti pari zvino tine michato yakasiyana-siyana
mumwe wenyanzvi iri munyaya dzezvemitemo dzanga dzichitsanangurira nhengo dzeparamende zviri mubhiri iri muzvinafundo Love More Maduku vati bhiri iri riri kuedzawo kubatsira madzimai mune zvakawanda
saka ndozvimwe zvinhu zviri kuitwa nebhiri kuti munhu wese ane 18 years zvichienda mberi ane kodzero yekutanga mhuri yake and muriyo ndiye ano decide kwa kuti muri ndoda kuita ndakarora here kana kusarora ondodongo zvigarira zvangu nevana vangu uchiita vana uko woita vana uko asi uchiga wachengeta izvo zvinotendedzwa nebumbe remutemo vanhu veZimbabwe ngavazive iye ino section 78 ye constitution saka bill zvimwe zvinhu zvari kuunza zvinoda kuti zvibate kubatsira madzimai nekuti madzimai mazhinji vari kudzvinyirika zvakanyanya vanobuda mukati mekurorwa kana kugara kwemurume asina kana chaakabata ozogarara maupenyu hwese asiyana nemurume angu wa murombo
vamadhuku vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzisanopa pfungwa dzadzo padzichaenda kunobvunza veruzhinji nezvebhiri iri asi kuti dzinopakurira veruzhinji zviri mubhiri iri dzodzoka nepfungwa dzeveruzhinji kudare reparamende
nhengo dzeparamende basa ravo nderekuti vasatarisa ivo pachezvavo ndini ndinonzi nhingi ndakarora yakana kurorwa ini ndinonzi nhingi ndinofungei nevanhurume ini ndinonzi nhingi ndinefungei nevanhukadzi kwete basa renhengo dzeparamende ndekuti vatarisa zviri mubumbi romutemo zvakatonzi nevanhu ndo mutemo wezimbabwe vochitarisa zviri mubhiri zvaisa zviri mubhiri zviri kuda kuti zvingonangana nezviri mubumbiro nhengo dzeparamende dzofanira kungozvibvuma chete zvishandizvo because ndo basa ravo mutemo unozoita mutemo kana wapinda muparamende saka ndavaziva kuti ivo venhengo dzeparamende vari pasi pebumbiro rechi remutemo paramende iri pasi pebumbiro remutemo saka haikwanisi kuita zvinhu zvisingabvumidzwi nechi nebumbiro uye havafani kuramba zvinhu zvakatonzi nebumbiro kare zvinofanira kunge zviripo
nechipiri svondo rino dare remakurukota rakabvumirana kubvisa chikamu mbiri iri change chipa masimba yekuti mukadzi asina muchato ave nekodzero yekuwana upfumi mushure mekufa kwemurume chikamu ichi chakaunza mutauro mukuru vanhu vachiti chinokurudzira kugarisana kwevanhu vasina kuroorana vamwe vachitiwo chichabatsira vana vanenge vaberekwa kunze kwemuchato bhiri iri riri kuedza kuda kuti vanoroorana pachivanhu nevanoroorana nemuchato pamutemo vave vanonyoresa kunzvimbo imwe chete kuti vave nyama imwe bhiri iri richave mutemo kana rapasiswa neparamende uye kana mutungamiriri wenyika asaina kuti bhiri iri rive mutemo wenyika ndakamirira studio 7 Harare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakakuwadzwa nevakafirwa nehama pamhirizhonga yemunanyamavhuvhu gore rapera mushure mesarudzo dzakaitwa vanoti hapana chavati vabatsirwa nacho nehurumende. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure meurongwa hwaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nhasi senzira yekurangarira vakafa nevakakuvadzwa, mumwe wevanhu vakapfurwa mumhirizhonga iyi vaLovejoy Munetsi vati vari kurarama nebara repfuti mumuviri wavo izvo zviri kuvarwadza zvikuru.
Ndakashudwa musi wa1 August tichibva kubasa muna Nelson Mandela paFidelity House. Bwazwa iroro ndichikurarama neblade mugumbo mangu rinokonzera kurwadza especially kana kuchitonora. I cannot walk andikwanisi kufamba kwenguva yakareba uye handikwanisi kumira kwenguva yakareba kana kugara kwenguva yakareba saka ndinotora mapills about 6 pazuva roga roga.
Vamunetsi vanoti pavakasangana netsaona iyi vaizvibvira kubasa vasinei nevairatidzira. Vamunetsi vanoti pari zvinokuripwa kukuru kwavangada kubviswa bara riri mumuviri wavo.
Pachikumbiro chikuru chacho chekuti at least vakwanisa kuti ndikwanisa kubviswa bullet mumuviri wangu ndo chikuru chandiriuda for the meantime. At least vakwanisa kubviswa bullet muno madokita vato vakwanisa kuribvisa. Asi kuIndia, kuIndia vanokwanisa kuribvisa asi mari yachona yakawanda.
Mumwe wevanhu vakakuvara muna Nyamavhuvhu gore rapera vadzikamai Chifanga avo vaive mutyairi wekombi vanoti vakakuvadzwa nebara pagombo. Vachivhanga vanoti kubva zvavakanovhiiwa vachibviswa bara iri havasati vakwanisa kudzokera kubasa. Vachivhanga vanotiwo nemhuri yavo vari kutochengetwawo uye vanoshuvira kuti dai hurumende yavaripawo kuti varerukirwe neupenyu.
Unganogara 7 days kuti gumbo ranwe ririoparetwa ribviswe bara rari mukati megumbo. Ira vanasha vanetsaona nandidhiraivha saka izvizvo asati adzokera kubasa. Ndinotongochengetwa namukoma mhuri ichibatsirwa namukoma zvese. Chechokwadi hapana kana chatichauya netaisiri kuti vaikwanisa kungotipawo mugove wetinokwanisa kusatsina kwakalaifungu mhuri neinitowano chokubata.
Muzvare Precious Mavenga, avo vanotengesa zvinhu mumugwagwa, vanoti vakarohwa zvakaipisisa nemasoja, uye vave kurarama nekumwa mapiritsi anonyaradza marwadzo.
Ndaitengesa ndopandakasanganisawo neiyo yekurohwa nemasoja. But kubva 1 August yacho hapana zvakamboitika. Totaurawo kuti zvandaitengesa zvakatorwa, ndakutotanga pazero. Hapana zvakaitika anything whatsoever, hapana assistant ndakatora kunze kwetreatment chete yandakangopiwa necounseling.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Amai Blessing Gorejena, vanoti havasi kufara nehurumende nekusabatsira vanhu vakakuvadzwa nevakarasikirwa neupenyu hwevadikani vavo pamhirizhonga yanyamavhuvhu iyi.
Hatisi kufara zvikuru nekushaya matano kuri kuitwa nehurumende yedu. Hatisi kuona yatingati seriousness kuside regovernment kuti vabatsire vanhu vakakanganisirwa nemhirizhonga iyoyo. Tine vanhu vakawanda zvikuru, vamwe vakakuvara zvakaipisisa vachiri kutorarama nemaronda iwayo avakakuvara. Vamwe vacho ndo vari kutorarama vane mabullets munyama dzavo. Havasi kukwanisa kuraisa mari yekuti vaende kunoona ana chiremba.
Mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights, Muzvare Roslyn Hanzi, vanoti zvinovashungurudza kuti mushure megore vanhu vakuvadzwa nekufirwa, hapana ataripwa uye hapana kana musoja atasungwa.
Tinoona kuti vakakuvadzwa, vakafirwa, hapana muripo wavati vawana. Vakakuvadza vanhu vanova mauto nemapurisa, hapana ati aendeswa kumatare edzimhosva.
Mushure memhirizhonga iyi, hurumende yakaisa komishini yaitungamirirwa nevaimbova mutungamiriri weSouth Africa vaKgalema Mohlande kuti vaongorore chaive chakonzera mhirizhonga uye kuti chii chingaitwe. Komishini yavaMohlande iyi yakabuda negwaro rakakurudzira hurumende kuti vose vakavhiringwa nemhirizhonga iyi varipwe. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuti hurumende yasvika papi nenyaya yemhirizhonga yakaitwa muna Nyamavhuvhu. Asi zvemutemo, amai Virginia Mabhiza vati tivanyorere mibvunzo iyo tavapa, asi havana kupindura panguva yekuenda pamhepo. Asi amai Mabhiza vakamboudza vatori venhau kuti hurumende yakatotanga kuzeya nyaya dzevanhu 35 vakashayikirwa nehama dzavo kana kukuvara pakapfurwa vanhu muna Nyamavhuvhu gore rapera kuitira kuti varipwe. Mhirizhonga iyi, sekutaura kwesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa uye vanhu 20 nevapfumbamwe vakakuvara zvakaipisisa. Vakafa musi uyu ndi Brian Zhuwao, Jealous Chikandira, Challenge Tauro, Gavin Dean Charles, Ishmael Kumire naSlivia Maposa. Nezuro America yakaisa pazvirango zveupfumi nekufamba, mukuru aitungamirira mauto musi uyu, retired Major Anselm Namo Sanyatwe, pamwe nemai Chipo Machona Sanyatwe, avo vanomirinoze. Akamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, bazi rezvekudzana kwedzimwe nyika rakufara ngo kwakava pamwe nemudzimai wavo nehurumende yeAmerica. Hurumende yava Donald Trump yakaisa vaviri ava pazvirango nezuro ichiti vasanyatwe vane chekuita nemhirizhonga yakaitika gore rapera mvuvhu iyi uye munandira gore rino sezvo vaive mumba ari kupomerwa svaya yekutyora kodzero dzevanhu. Hurumende inoti yasvitsa nhasi tsamba yenyunyuto kuumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols, avo vasanganawo nemunyori kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika iri vaJames Manzou. Tikafadze sezvo zviri kuitika panguva iyo Zimbabwe iri kuvandudza uzifurwaandezimbabwe ichikuvanuri naikuyo kwemakore akawanda. Sangano guru revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti harisi kufara zvachose neurongwa hwemafambisirwo emari hwakaturwa negurukota rezvemari vaMutuli Ncube. Sangano iri rinotiwo harisi kufara nekuwedzerwa kwemari yebudget. Zvinhu zvizhinji zviri mubhajeti yehurumende zvinosera vashandi. Hurumende yakawedzera mitero yakawanda kusanganisira kumutengo wemagetsi, mito yedzimotokari, matoll gates nezvimwe. Asi vamutulinqube vanoti budget ravo rakawedzerawo mari isingabatirwe mutepa kusvika pamazana manomwe emakumi mashanu emara TGS pamwedzi vachiti izvi zvinosiya vashandi vaine mari muhomwe. Mukuzeya nezveurongwa hwavo tabata munyori mukuru wezctu vajafit moyo kuti tinzwewo resangano ravo.
Zvakatirwadza zvataurwa nehurumende nekuta zvemari. Zvatirwadza chanyaya yekuti hapana varopana chedu vasina hurumende inorera vanhu vasina chinhu mari zvekare. Taona mitero yezvinhu zvese zvinopa ichingokwidzwa hurumende ichitsvaga mari kuisa muhome mayo. Hapana yakwativi vashandi. Taita kuti hurumende ichataura yemihoro kuti mihoro ifanane nemafuta epeturo. Kana hurumende ichiti toll gate take you to the interbank rate, taita risera kuti hurumende ichaurafanana neizvozvo kuti nemasalaries ka anofanha kutevera interbank rate. Asi hatisi kuona zvakadaro zviri
mudei mari inobatirwa mitero. Izvi hazvibatsirowo here vashandi?
Iyo zvino vandi vari kutambira mari tinoti iri pasi pain. Mari isingakwani kuti vararame nemhuri dzavo. Vakawanda havasi kutambira kana $700. Itarisira kumiro yevanhu ichapidzwa kusvika pachinochinocha pina mitero inotangira pa700. Hazvirevi chinhu zvekare shoma vashandi iyo zvino vari kutotambira mari inosvika ikoko.
Munyori mukuru wezctu vajafet moyo vachitaura vari parunare muHarare. Studio 7 yaedzawo kubata mukuru wezimbabwe National Chamber of Commerce vachris Mugaga nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vahenry Ruzidzo. Asi vaviri ava vati vanga vachiri musangano. Bulawayo yava nemakomiti evagari zvira yekuedza kugadzirisa dambudzira mugirini. Taurai Shava anotipa.
Kanzuro yeguta reBulawayo nezuro yakaita musangano nevagari pamwe nevanomirira makambani kana mabhizimisi nevamwe vakasiyana siyana nechinangwa chekuziva mamiro akaita mvura uye kutsvaga mazano ekuti chii chingaitwe kupedza dambudziko rekushayikwa kwemvura. Mutauriri wekanzuru amainesi Sampofu vakadzuri iri kutora matanho akasiyana siyana nzira kuve nemakomiti evagari uye kupadziso kuvanhu senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemvura.
Tarivastas that tinde tose kugadzira nyaya yemvura. Tine maclusters seresource mobilization, advocacy, information dissemination ne monitoring of consumption. Our clusters anoita kuti tigone sedorobo kuti tifambe tese nema stakeholders edu nekunzwisisa nyaya iyi nekubatsira where we need resources.
Mumwe wemaengineer ekanzuru amai Messi Ncube vakaudza Studio 7 kuti pamadhamu matanhatu anopa mvura kuguta mashanu chete ndiwo achine mvura, asi mvura iyi yave shoma zvikuru zvekuti vagari vanofanirwa kuishandisa zvine mwero.
Tasara nemadhamu 5 out of 6. Iko zvine izvi consumption yatiri kutarisira kuti vanhu vashandise 122 megaliters per day. Mvura iri kushandiswa nevanhu iri kuranger between 150 and 170 megaliters per day. Saka zvatiri kutarisira ndezvekuti vanhu vachengetedze mvura yatinayo because taakupinda mumwaka wokupisa. Saka mvura ichapera nezuva igozopera futi nekunwa because vanhu vanoshandisa mvura yakawanda.
Mutevedzeri wasadyaro wekomiti inoona nezvemvura kazurakimo vakakomekedza kuti vagari vashandise mvura zvine hungaru. Vakatiwo kunyange hazvo kugadziriswa kwemapombi epanzvimbo inochenesa mvura yeCriterion Waterworks kwakapera pari zvino, vagari vanofanirwa kugadzirira kuti kanzuro ichavhara zvekare mapombi aya muna mbudzi kuti anhadzurudzwe zvekare.
Tiri kuzira kuti vashandise mushe mvura vasarasa semvura ba katirise matepsi anolika kudzimba mungwinzira kuti mvura isarasike zvakawanda because tarisira kuti mvura yacho ishomana nengumadhamu.
Kanzuru inoti kunze kwedambudziko rekuti mvura yeguta ishoma, rimwe dambudziko riri kusanganikwa naro pakupa vagari mvura nekuita mamwe mabasa akafanira kushomeka kwemagetsi uye kwedhiziri nepeturu. Sachigaro wekomiti ya Environment and Engineering, vanomendlavanu, vaka vuma kutikanzuri iru kubatuwa ne matambudziko aya.
Kanzuru ina machallenges akati wandirei, anoburigiza emagetsi, anoburikiza fueli ne mvura kuti mvura ize iweo kuno kuburuwa inova kumadamu ino pombo wanashini ni mazikuri atwe saka reza minisa meeting ya nasi vati kuruzira kutika pari any problem tishande ise timu wani kutawuda madamu zwakada halini tiwe atuwa address.
Kanzuri inotikana madamu ari kushanda pari zvino akapera mvura kuti arinogona kuwana mvura kubva kuzvibhorani zviri kunyamandlovu Aquifer, asi inotiwo kuvakwa nekukasika kwedhamu reGwaishangani uko kwave nenguva kuri muurongwa ndiko kunogona kupedza dambudziko rekushomeka kwemvura yeguta. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini taurai Shava.
Yashika nguwe kutitimbonzu wa juru kuitika padande mtandere social media kubwa kuna Marvelous Mtlanganya wewe Studio 7.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chamuno pakurirwa neni Marvelous Mtlanganya huye chatino kupakurira ipa Facebook page yedu ye VOA Shona musuwe chipiri china nechishanu. Nasi tangatiri kutarisa mirishonga yakaitika gore rapera iyo yakasiya vanhu vakawanda vafa nekukuwadzwa musi wa 1 Nyamavhuvhu 2018. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepa Facebook page yedu ye VOA Shona tinzwe kuti vari kuti chii.
Murutaura na Peter Mponde, murutaura na Peter Mponde Muharare. Mune rwada mzikuru, urozira, shakarume rwalanu, pa wanu uga zikupaya. Dozu ni zaiza makuwa vui diwaisi, zei mamuina wanu nasunu. Dozu zaiza makupotiru wanawanishi. Asi nasi ndo matiri, tarifa, 1 year after that, na ndo matiri mnamoye. Zulu zaiza makuwa vui diwa, asi zaka tazika wavui diwa, na wana wane wane mwe ya kashata wana mwe ya swinga. Ukapinda mu supermarket mwa keka na mama matiri, unuona tofuna, shesu da wanu, zaka tsamu, people are not happy, nesu waru sanga wanazo. These are the same things we were trying to avoid. Asi na nasi ndo matiri, tosha utumuda maziri spei.
Imimi mangamuri mwe re, mwararo mpangu wapaka itika mirishonga ii gore rapfuri
pangu wete nangani simo ndaito wazwangu Victoria Falls ndoku andaito kata ndo naziti kuzunezu wangu etika kuwarareka ni uwe zinu kubata uwe kure zi zinu kubata wazo
nitu wa chipoto noro kuno Botswana Gaberoni
taurightings
na chida kuti situation yacho ukada takada utarisa kuti my election anofana kunga achipa wopu kulani tarisiro kune vanhu kuti zvinhu zvinonaka asi pari zvinhu zvinhu zvacho zviri kuita kunge zviri kudzokera shure kudzokera mashure instead yekuti tinge tichienda mberi.
Inini ndini Marvelous Mtlanganya huye ndiri muWashington.
Munawo zvemitambo makundano ekaso ari kuZimbabwe Warriors chine mutambo weChand neMauritius Mbaba Field Stadium nemusweshondo. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Kunze kwechin iyo ine vatambi vatatu muchikwata chema Warriors ne Highlanders iyo ine nhandare iri kushandiswa ne Warriors zvekare. Mitambo yese yeCastle Lager Premier Soccer League iri kuenderera mberi sekuronga kwayakaitwa neve Premier Soccer League. Izvi zviri kureva kuti makepekepe ari murwendo rurefu uye zverwakaoma akananga kuzvishava nekunosangana neFC Platinum iyo iri kutungamira makwikwi aya uyeze ine mukombe wacho. Zvikwata zviviri izvi zvakarohwa mumitambo yayo yesvondo rapera asi vanotevera nhabvu vanoti pasina Jorongodzo naFinias Bamusi avo vari kumaOrioles Capes United haisi kumira mumutambo uyu. Muteveri weFC Platinum vaMoses Njambadope. Vanoti havasi kutarisa zvakaitika svondo rapera apo vakarohwa neBlack Rhinos. Vachiti chikwata chavo chakagadzirira zvakasimba mutambo wavo nemakepekepe.
Gadziri yacho yakakwana, takagadzira zvakakwana paizvo kuti Saturday tukurova 3-1.
FC Platinum ndiyo iri pamusoro nemapoints makumi matatu neimwe chete, mapoints maviri pamusoro peChicken Inn. Cape City ichitevera pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi maviri nemanomwe. Muteveri weChicken Inn vaShepherd Saizi vanoti musiyano uripo pari zvino mudiki diki zvekuti vakamirira kuti Platinum itsvedze ivo voenda munzira yekunotora mukombe.
Kepiri ishuwa saka tine mukana mukuru kwazvo kuti titore ligi gore rinoe. Ligi ndiyedu kuno takatohwina kudhara.
Dynamos iyo iri kusimuka zvishoma nezvishoma iri pamusha netriangle mangwana zvekare. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Herentals vs Blauer Chiefs. Manika Diamonds vs Black Rhinos. ZPC Kariba vs Wange. Ngezi Platinum Stars vs Harare City. Mitambo yese ye Premier Soccer League yesondo rino iriko mangwana. Zvichakadaro chikwata chemaWarriors chere kutarisira kuwedzera mugoo wacho wezvibodzwa pamusoro pezvina zvachakakanda zvisina mudzorero apo chakashanya kuPort Louis ndokurova Mauritius 4-0 mumutambo wacho wekutanga wemakundano e2020 Africa Nations Championships. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti havasi kuona Mauritius ichiita mashiripiti ekudzora kana kudarika zvibodzwa zvina, asi kuti Zimbabwe ichatopamidzira pazvibodzwa zvainazvo kare yakananga nekupinda munharaunda yekutanga yekuenda kumafinari echan ayo achaitirwa kuCameroon. Inoitambwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete, uyezve Zimbabwe yaenda kumafinari emakundano aya kubvira avambwa muna 2009. Zimbabwe iri kudzoka kuBurbafield Stadium kwapera makore gumi nemapfumbamwe yapedzisira kutambiramo apo yakarova Lesotho 3-0 mufinari yeCOSAFA Cup muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa mhirizhonga yakaitika gore rapera muna Nyamavhuvhu, apo vanhu vakapfurwa nemauto vamwe vatanhatu vachibva vashaya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Nengo dzeparamende nhasi dzaita musangano muHarare wekuti dzinyatsonzwisisa zviri mumbiri rekuroorana. Vanhu vakakuvadzwa nevakafirwa pamhirizhonga yemuna Nyamavhuvhu iri kupomerwa mauto mhosva yekuvapfuura vanoti hapana chinobatika chavati vapiwa nehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Achono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mtwaka zomuhle hola mukela emweni ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 2 kuNcwabakazi 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, Uhulumende obiza umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols ekhonona phezu kwezijeziso ezetheswe owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olubulale abantu abayisithupha betshengisela eHarare nyakenye. Abekhansili yakobulawayo babhode ngedolobho lonke betshengisa amakhansila lentatheli zindaba inhlelo abazenzayo kanye lokulimukisa uZulu ngesimo sesilinganiso samanzi akuleli dolobho. Kuwoza Friday namhlanje sihamba lomculi osacathulayo uCharles Maphosa, yena uhamba ngegama lokuthi Viscosa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namuhla unqolonge umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols ekhonona phezu kwezijeziso eleMelika elizethese owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olubulale abantu abayisithupha ababetshengisela eHarare nyakenye ngemva kokhetho umnumzana Anselm Namusanyatwe. Elemelika lazise izolo ukuthi selethese uSanyatwe lomkakhe unkosikazi Chilo Machaona izijeziso phezu kokubulawa kwabantu laba kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Lokhu kucunule uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kwathi iziphathamandla zogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe zabiza u-ambassador Nichols namuhla zamazisa ngokuthukuthela kukahulumende phezu kwezijeziso lezi. Ohlanganelwe Nichols ngumabhalane wogatsha lwe-Foreign Affairs umnumzana James Manzou, yena omtshele ukuthi uhulumende weZimbabwe uphakathi kokuguqula indlela zakhe zakudala njalo uyakulungisisa konke okuphathelane lamalungelo oluntu okugoqela ukulandela izixwayiso ezahlelwa ikhomishini ecwayisisa udaba lokubulawa kwabantu libutho. Ikhomishini le yayikhokhelwa ngumnumzana Halema Mohlante. Asenelisanga ukuzwa icele lesigodlo seMelika eZimbabwe ngalolu daba. Lamhlanje abekhansili yakobulawayo babhode ngedolobho lonke betshengisa amakhansila lentatheli zindaba inhlelo abazenzayo phansi kweBulawayo Water and Sewage Services Improvement Projects. Kubika intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
UBulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi okubangele ukuba ikhansili yabele amanzi evalwa ngezinye zezikhathi. Okwamanje abakamansipala bavulele uZulu amanzi kuze kube yiviki ezayo kusiya ngokuthi abantu bawasebenzisa ngonanzelelo. Umanjinela wekhansili yakobulawayo unkosikazi Mesi Ncube uchasisa ngomumo okhona okwamanje.
Amanzi mama awasekho, amanzi sephelile. Amademu wethu out of 6 sesiluze 1. Imzingwane sikhangela ukuthi izaphela layo ophelini kwa November. So sizama ukuthi sitshele abantu ukuthi basebenza amanzi nginanzelelo.
Umsekeli wekomiti kamgcini sihlalo weFuture Water ukhansela sikhululekile moyo ukuthaza izakhamizi ukuba zilondoloze amanzi.
Uhlelo lelo lokulungisa izimpompi lokulungisa amapipes luyaqhubekela phambili, akusho ukuthi njengoba khathesi simile sithe up to 9 August akusoze kuvalwe amanzi, kodwa kuzaba khona njalo ngoNovember ngoba siyaqhubekela phambili ukulungisisa izimpompi zethu.
Umphathi intambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uncome ikhansile yedolobho lakobulawayo ngemizamo eyenzayo ukulungisisa udubo lwamanzi.
Abantu bengasebenza ndawonye kuzaba lula. Esikukhangeleleyo ukuthi imizamo yenaleyi ezanyiweyo asiyibambeni kuhle abantu bengadlalisa amanzi.
Kulandela ukungani kahle kwezulu ngomnyaka odluleyo, iKhansile yakoBulawayo ibhekane lodubo lokusilela okukhulu kwamanzi emadamu okwamanje akusilinganiso sokungamachumi amane lane ekhulwini 44%. Idamu leAphancema lama ukusebenza ngoNhlangula kuthi uMzingwane uzagcina ukusebenza ngoLwezi, kodwa ulamanzi akusilinganiso sechumi lasikhombisa ekhulwini. UBulawayo ulahlekelwa ngamanzi ngenxa yempompi ezivuzayo ngoba kulabo manjinela abalungisa impompi abangaphansi kwechumi abakhangela impompi ezivuzayo idolobho lonke. Idolobho lilezibholane ezingamakhulu amathathu lamachumi amathathu lane ezisebenzayo kuthi alichumi lanhlanu awasebenzi. Kusenjalo umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni uthethe leli thuba lokuchasisa kabanzi ngequla le-commission esuka ehofisini kamphathi ntambo wembuso yezabelo eyathunyelwa ngenyanga edluleyo ukuzohlolisisa ingxabangxoza eqhamuke kuleli dolobho ngemva kokuxotshwa umsebenzi kwamabhalane omkhulu uTown Clerk ebikwa ephendukile ngaliviki.
Ya kuphenduka abaphendukile ukuthi azange ibe lethuba lokuhlangana nabo esingakujwe ukuthi kungaba kule nto ezazisalele kade bezozicubungula but okwamanje sebebuyele sesimelele nje impumela ye-investigation yabo.
Phakathi kwamaviki amathathu edluleyo kube lokuxokozela lokufuthelana kuphoselwana amazwi amabi phakathi kwamsekeli kameya uMnumzana Tinashe Kambarami lo Town Clerk uMnumzana Christopher Dube ecalwa ngokungaphathi kuhle umsebenzi kanye lokuphatheka kunkohlakalo wamlobela incwadi yokumxotsha umsebenzi bakhiya lehofisi yakhe bathatha amakhiye. Lokhu kubangele ukuxokozela lokufuthelana edolobheni leli abanye besekela uDube bethi engaxotshwa umsebenzi lwagcina udaba lwakhona solungasakhanyi ukuthi ngolokuxhasana ngemihlobo kumbe ngezombusazwe okwenze uhulumende athumele iqula ukuzophenya imbangela yokuxokozela koBulawayo. Leli qula ligqibe uphenyo lolu labuyela eHarare kodwa abakwazi ngokwenzakalayo bathi leli qula liphinde laphenduka ngayona le iviki. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uzulu welupane East uyavota kusasa kukhetho lokudinga umeli wesigaba lesi edale leparlamente. Njalo amabandla ancintisayo agoqela ele MDC lelezano PF eliyilo ebelivele liphethe lesi sihlalo. Ozancintisa emele iMDC uMnumzana Dalumuzi Khumalo uchasisele iStudio 7 azakwenzela uZulu enganqoba.
Elupane abantu, ngicela ukubazisa nje ukuthi kusasa lilanga lokuyakhetha ummeli wabo wedale lephalamende. Bayakwazi ukuthi kusukela ngabona some 3 years ago kuze kuzefika namuhla elupane ibingamelelwanga umuntu, ngoba umuntu wayesimelele laphana ubengezwa kuhle egule lele phansi. Kodwa ithuba lokumreplace selifikile ukuthi sikhethe omunye umuntu ozakuma endaweni yakho ngoba siwasishiya. Cela abantu belupane sasa baphume ngokuningi, kungabi lo muntu oyedwa ozasala ngikhaya engahambi ukuyavota, sikhuphe izani ngokuningi bethu. Sibadle kusale kungela mbuzo ukuthi MDC yiyo ebusayo elupane, sifuna ukuyiqeda nya ingaphindi kuye futhi izani elupane.
Abantu belupane ubathembisani alubana bethe bakukhetha?
zinengi izinto ezishuphayo elupane njengolupane bese ngela mini njoba ngijilo maybe okweminyaka maybe 3-4 kusiye muva le akunanto ehambayo imigwaqo kayikho izibhorane zamanzi kazikho okushuphayo ukuthi iZANU-PF khona ibuya khathesi sidinga ukhetho ukuze iqalise ukunganedipha izibhorane lapho izibhorane yagemba 1 isibhorane inyanga yonke ukhetho luze ludlule kungadlula kusela lutho yizo izinto ofanele ngizikhangele zona ezikuthi abantu bazithola lo nyaka izulu alinanga kakhulu kudingakala amanzi indawo yonke into emqoka kakhulu ofanele ukuthi yenze nxa sengingenile sidedvela abantu amanzi silungisela abantu imigwaqo silungisela abantu izibhedlela silungisela abantu izikolo yizo izithembiso engizasisenzitshela abantu okokugcina ikukhuthaza ungakhathalekile ukuthi usaphotha iZANU usaphotha iMDC sicela lonke liphume ngobuningi ke lifake utshintsho i-change esiyifunayo elifake uMP uDalumuzi Khumalo limvotele ngobuningi benu kusasa ukuze inxa kungaguquka impilo zenu badala ke siphume kulezi nhlupho esiziphiwa sizethulelwa iZANU usakwamalanga.
UMnumzana Dalumuzi Khumalo uncintisa emele ibandla leMDC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa kukhetho lokudinga umeli weLupane East ePalamende kusasa. Sixhume njalo ozancintisa emele ibandla leZANU-PF uMnumzana Mbongeni Dube laye oqale ngokuchasisa aza kwenzela uZulu walesi sigaba alubana ethe wanqoba.
Njengebandla leZANU-PF sesingenile ebantwini sakhuluma labo basithembisa ukuthi bazasisekela ukhetho olubuyayo kusasa. Silama projects abalisela ukulungiswa kwezikotsho, ukulungiswa kwamakreshi abantwana ukuthi bengahambi imango emide, ukulungiswa kwemigwaqo, ukuqalisa ama-projects abontanga. Sikhangele kakhulu ukuthi abatsha batholiswe imisebenzi yezandla kunye labomama. Siza kuyakha ihofisi ye-constituency ukuze izikhalazo zifikele ehofisini, ibekuthole kulomuntu okhona ehofisini ukuze bachiye izikhalazo zabo.
Balalele abantu beLupane East Dube, mazwi bani ongathanda ukubachiyela wona?
Ngelanga lakusasa engathi ngichiyela abantu kakhulu yikuthi abantu baphume ngobuningi bayevota ngoba umdlalo usuqiphelile njalo sesinqobile njengebandla leZANU-PF. Sithembisa kakhulu, sikhuthaza kakhulu abatsha ukuthi basukume ngokuningi. Ngicela kakhulu kuwo wonke abantu beLupane East ukuthi i-election leyi kayingasixabanisi kodwa kube yi-election ezasibambanisa sibe moya munye siyakhe isigaba sethu kungabi khona ukuzondana after ama-elections. Ngiyabonga.
UMnumzana Mbongeni Dube umela ibandla leZANU-PF kukhetho lokudinga umeli weLupane East edalele ePhalamende kusasa. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokudutyulwa kwabantu inyakenye ngemva kokhetho. Sokwedlule umnyaka lesi siga senzakele. Kambe kukhona yini osokwenziwe nguhulumende ukulungisisa lolu daba? Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokuvimba ukumemetheka kwemikhuhlane olweCenter for Disease Control and Prevention soluthumele ezinye izisebenzi zalo kwele DRC lapho sokuqhamuke khona umkhuhlane weEbola. Umkhuhlane lo usubulela abantu abafika phose inkulungwane ezimbili selokuqhamukileyo nyakenye. Ukungezwani phezu kwemithelo yokungena kwempahla phakathi kwele India lele Melika kukhanya kusiba kubi ngokukhitshwa kweziqondiso zokuyekethisa imali yemithelo yeduty empahleni ezingena kwele Melika ezivela kwele India ebezingena phansi kohlelo lokuthengiselana lamazwe asathuthukayo olwe generalized system of preferences. Uhulumende wesabelo seGauteng kwele South Africa usefunge wagomela esithi izizalwane zakwamanye amazwe ezilwisane lamapolisa edolobheni leJohannesburg izolo zizawukhomba olotshwala. Kubika intatheli yethu uBenedict Nhlapho.
Lesi senzo sokuhlaselwa kwamapolisa ngamatshe, imbodlela namabhomba ephethulo sesiyohulumende weGauteng. Amapolisa lezizalwane zakwele South Africa bezonde beganinwamo. Abakwamanye amazwe laba abebefika amakhulu amathathu bahlasele amapolisa ngesikhathi engena ezitolo lemisikeni yabo edinga impahla ezenziwe ngokungekho emthethweni zangena elizweni ngudlu. Umkhokeli kahulumende weGauteng umnumzana David Makura uthi lizagcwala umoya ibhatshi ngesikhathi abezomthetho sebebuyela ukuyadinga lezi mpahla. Isikhulumeli sikamnumzana Makura umnumzana Vuyo Maka uchaze isenzo sabakwamanye amazwe lesi njengokuhlasela uhulumende ngokwakhe.
Sifuna ukuthatha lesi senzo njengobuganga. Siyazi ukuthi baningi abakwamanye amazwe abenza lo msebenzi wokuthengisa ngokusemthethweni. Sifuna ukukhipha iziganye phakathi kwabo.
Le yinto esitshiye inhlanganiso ezimela abakwamanye amazwe kwele South Africa lazo zikhathazekile. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi abavumelani lokuhlaselwa kwamapolisa loba phansi kwasiphi isimo.
Siyawagxeka udlame olwenzakale izolo edolobheni laseGoli. Amapolisa nabahlali ikakhulu abavela ngakwamanye amazwe kumele basebenzisane nxa kunobugebengu. Hayi khona ukuthi abantu bajikijele imota zamapolisa ngamatshe. Siyakugxeka kakhulu.
Nakwenye icele umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi bakhathazekile ngembiko yokuthi amapolisa la angene ezitolo zabokuza laba engelancwadi kamanje ebapha lelo lungelo, langembiko yokuthi yiwo aqale ukudubula ngenhlamvu ezwisa ubuhlungu okuyinto ebangele udlakela. Kodwa-ke laye uyasisola isenzo sokuhlaselwa kwamapolisa.
Kuyinto esingayijabuleliyo ukuthi sithole abantu sebexabana namapolisa. Siyakhuthaza abantu bonke bokuza kwelase South Africa ukuthi bahlale njalo besenza konke akwenza ngendlela engaphansi esemthethweni, kungabi nokuxabana.
Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Chabalala uthi bayakhathazeka ngendlela amapolisa aphatha ngayo abakwamanye amazwe mihla yonke kwele South Africa.
Ezilongu nje kuwumuntu wangaphandle bayakubopha kuthiwa uzabonakala phambili. Ayikhona hle lento. Yingakho mina ngibona ukuthi kuye kuhlukumeza amalungelo abantu ngoba kungabantu bangaphandle. Uthola ukuthi umuntu ubotshwa nje akhahlanyezwa ula amaphepha wakho wachile endlini yakhe. Akukho kulungisa endabeni yangikhona.
Kusenjalo amapholisa ayaphika imbiko ethi ehlulwe ngabantu bokuza laba yikho ebalekile. Kodwa wona athi asuke kuleyo ndawo ngoba engafuni kugcine kusiba khona ofayo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Zonke indlela ziqonda kobulawayo kusasa lapho kulemidlalo emibili ezadlalwa ngamaqembu amela ilizwe emdlalweni wenguqu kanye lasemdlalweni we-rugby. Kukanti-ke imidlalo yalonyaka eSpa Bonsa 2020 Cricket League layo ingena kuviki lesibili. Kubika intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni we-rugby yohlobo oludlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu elaziwa ngegama elithi Sables lizemukela iqembu labosowabo abamela ilizwe leKenya kusasa ngomgqibelo enkundleni Hatfield esedolobheni lakoBulawayo. Lawa maqembu adibana emidlalweni wenkezo ye-Victoria Cup okuyimidlalo edlalwa ngamazwe abalisa eleKenya, ele-Uganda, ele-Zambia kanye leZimbabwe. Womabili amaqembu lawa azadibana kusasa wakanqotshwa kwimidlalo emibili aseyidlale phambilini kwaluwa kusasa. Kodwa eminyakeni edlileyo iqembu leKenya belizithaphuzela kweleZimbabwe okuyinto eyayingajwayelekanga kudala. Ekhuluma lentatheli zindaba namhla umqeqeshi weqembu leZimbabwe uBrendan Dawson uthe yena ilizwe leZimbabwe lilabadlali abaningi abaphandle kwelizwe abangaliphathiswa ukuba liqine futhi njengakudala.
Encourage people to come back and play for Zimbabwe. I mean, at this stage, we've got thousands of players playing outside the country.
Sikhuthaza abadlali abadlala phandle kwelizwe
ubaba phenduke bezodlalela iqembu lesizwe ngoba sikhuluma nje kulabadlali abazinkulungwane abaphandle kwelizwe njalo sifuna ukuba bazwize bethiseka befuna ukuphenduka bezodlalela iqembu lesizwe
emdlalweni yalo ibibili yakuqala iqembu leZimbabwe lichayela eZambia nge-39-10 kwakuqala kwathi kwesibili linqobele Uganda nge-31-26 umncintiswano weVictoria Cup uvuselelwe lonyaka ngemva kokungadlalwa eminyakeni eyisikhombisa edlileyo njalo uvuselelwe ngemva kokuba inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo werugby kuzwekazi lase-Africa eRugby Africa ilahlekelwe lusekelo lwemali ukuba iqhube umncintiswano we-Africa Gold Cup. Sikhangele umdlalo wenguqu ngensonto iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizanqikelana leMauritius enkundleni eBarber Fields emdlalweni wehlandla lesibili kusigaba sesibili somncintiswano we-Africa Nations Championships. Iqembu leZimbabwe lizangena kumdlalo lo livele likhokhela ngemfoko kanyanya emva kokunqoba elikwenze ngomvulo emdlalweni wehlandla lakuqala oqhutshelwe kweleMauritius. Lo mkhankaso ngokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-CHAN ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa ngegama elithi Mighty Warriors libhaxabulele eMozambique ngefoko kanyaya emdlalweni walo wesibili kumncintiswano walo nyaka wenkezi weCOSAFA oqhutshelwa elizweni laseSouth Africa kulezi nsuku. Abahlohlele iqembu leZimbabwe ngababalisa uRudoni Shamba u-Emakilet Msipha kanye loMajori Nyawumo yena olitshayele emambuleni kabili. Emdlalweni walo wakuqala iqembu leZimbabwe litshayele Angola nge-4-1. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Imidlalo yalonyaka yeSparbonza 2020 Cricket League ingena kuviki yesibili kulimpela viki njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Ngomgqibelo iqembu leFarsak Power Raptors lizadlala lelePepsi Hawks, iqembu leFastjet Badgers lizadibana neCanela Sabres kuthi iqembu leMermaid Pool Blazers lizadlala leNational Fencing Tigers. Ngensonto iqembu leNational Fencing Tigers lizanqikelana leCanela Sabres, iqembu leFarsak Power Raptors lizadlala leMermaid Pool Blazers kuthi umdlalo wokugcina uzakuba phakathi kweqembu leFastjet Badgers kanye lelePepsi Hawks. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie.
Uhlelo lokuzilibazisa olwe Woza Friday namuhla sihamba lomhlabeleli osacathulayo uViscosi yena osanda kwethula idlalade lakhe lakuqala. Lateleli lilengoma eziyisithupha njalo isihloko salo sithi babuyile. Nangu uViscosi echasisa ngemvelaphi yakhe.
Igama nginguViscosi, kathi igama elokuzalwa nguCharles wakwaMaphosa. Ngizalwa endaweni okuthiwa eMbiriya kuCholocho district laphana.
Umculo wakho ungani ngowesplash, kungani ungahlabelanga ngendlela ekwenza uzimele lawe njengomculi?
Ukwenza ngabuya ngomculo lo we disco ofana nowesplash noma ofana noka Dan Chanda. Kuthi ekhaya ekukhuleni zalweni kwami ke kukhona umuntu owayethanda umculo, umalume wami okuthiwa nguPhilip Dube, asekho emhlabeni sowasishiya. Kusho ukuthi ebekuthanda kakhulu umculo, wabe nomthelela ekuwuthandeni kwami.
Ngathanda ukuthenga idlalade lakho kumbe ukuxhumana nje lawe bakuthola njani?
Ngikhona kuFacebook, ungasearcha laphana Charles Chills Goes Maphosa, yamthola uViscosi. Ngikhona kuWhatsApp, inombolo zika WhatsApp zime kanje ngoba ngilapha ngise South Africa, eGoli. Inamba zami +27 84 29 17 067. Kuma emails ikhona email address yami chillsgoals@gmail.com. Bangithumela lapho kuma emails, and then ku Twitter ngikhona ngu Goals Maps.
Ingoma ezikudlalade leli zigoqela ethi Mthwakazi, Winning Team kanye lale ethi Babuyile, eyiyo phela isihloko sedlalade. Uphuma ke enkundleni uViscosi ngale ethi impilo. Viscosa umfana wecholocho sile themba liukholisile umculo wakhe. Silugqibeke uhlelo ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende namhla ovize umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols ekhonona phezu kwezitsheziso ezetheswe owayengumqondisi wohlangothi lwebutho. Uzulu welupane East uyavota kusasa kukhetho lokudinga umeli wesigaba lesi ePhalamende. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.